chokwadi mangwana hatichange tiri pamuzinda wegurukota rezvemari asi tiri pamuzinda uyu tiri kuenda kunhamo mangwana izuva rerufu rekuti varayiridzi voshe vomumaruva vachange vakaungana pamuzinda wegurukota rezvemari tichichema nyaya yemihoro yedu tichichema nhamo yatiinayo isu sevarayiridzi yekushaya chokubata tichichema zvekare kurarama kwatiri kuita kwekurarama nekunonga svosve chairo mumuromo tichiona kuti mihoro yatiri kupiwa haisi kutombokwana kana kuti munge uchitsvaga chikafu chemazuva anokwana kana matatu chaiwo chaiwo chemhuri kana ine vanhu vashanu saka tiri kuenda pamuzinda wegurukota rezvemari wamutuli ncube nekuti ndiwo vanova vaita kuti nhamo iri kana kuti dambudziko ratiinaro iri ringe riripo saka mangwana chinenge chiri
sei vachere muri kukurudzira kuti vanhu vapfeke mbatya nhema mangwana
mbatya nhema dzinoratidza munhu asirwa saka isu tisu taungwa nenhamo saka tiri kuti vese vachange vachida kubata nesu parufu rwatinaro rufu rweupenyu hwedu rufu rwemihoro yedu vange vakapfeka zvitema mangwana pamuzinda wegurukota rezvemari wamutuli nyuri
urongwa hwokupfeka zvinhu zvitema uhwo musi wezuva ramunotambira mari muri kuhuita kwemangwana chete here kana kutizvo urongwa hwamuchange muchiita kwenguva yakareba
tingangoti mangwana ndokutotanga kuenda kunotema ipapo asi tine zvakawanda zvatiaronga maererano nenhamo yatiinayo mumazuva ari kutotevera iyaya saka tingangoti uku ndiko kutotanga asi idanho richaenderera mberi nenzira dzakasiyana siyana dzatichange tichitora mutichema kwatinoita mihoro yedu
sei musiri kunangana nehurumende yose pane kungonangana chete navamutuli ncube
tinonangana navamutuli ncube nekuti tichiona vamutuli ncube ndiwo vakaunza avari kuti maausterity measures asi maausterity measures achone achiomesera upenyu hwevashandi hwemuzimbabwe saka vamutuli ndiwo vakaunza kuti matax ari kuwanza achakonzeresa kuti mihoro yedu inge iri mishoma maausterity measures avakaunza aya achinyanyoomesera zvikuru isusu washandi asi asingaomeserei vari ivo vacho vakuru vemuhurumende saka vamuturi ndo vatingangoti enemy yedu number one panguva ino tikatarisana nenyaya dzemihoro yedu
tiri kunzwa kuti mapurisa haasi kubvumidza misangano kana kuti masangano kuungana mumaguta imi ukama hwenyu nemapurisa panyaya iyi hwakamira sei
pakanaka ipapo isu tiri kukurudzira kuti vanhu vese vauye isu tiri badzi rinoona nezvevashandi atiri kuti matrade union organization saka mutemo nebumbiro remuzimbabwe haritibvumire kupiwa mvumo nemapurisa tinongosangana hapana chakaipa even posa haishande kwatiri saka aiwa zvatiri kuita zviri pamutemo zvakajeka nemapurisa watinotovakurudzirawo kuti kana vachida kuchema nesu aivanhu vavo yetichemetiri pamwe chete.